Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 12 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanoti hurumende yeZimbabwe yadzadzisa zvimwe zvezviri kukurudzirwa nehurumende yeAmerica kuti igadzirise kuitira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende zvibviswe. Munyori wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanoti nyika iri kucherechedza zuva remagamba mangwana yakaremerwa nezvirango zveAmerica. Vanopikisa vebato People's Democratic Party kana kuti PDP vanoti vachabatana nevana veZimbabwe mangwana mukucherechedza zuva remagamba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanoti hurumende yeZimbabwe yadzadzisa zvimwe zvezviri kukurudzirwa nehurumende yeAmerica kuti igadzirise kuitira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende zvibviswe. Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi masikati vamoyo vati zvirango izvi zviri kukanganisa zvikuru vana veZimbabwe vose kwete vazvinonzi zvakanangana navo sezvinotaurwa neAmerica. Vatiwo zvirango izvi zvinoramba zviri chiminga mupinyi chikuru sezvo Zimbabwe iri nyika isingasungwe nemitemo yedzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakasaina kuwandudzwa kwemutemo weZidera nemusi wechina svondo rapera. Kuwandudzwa uku kuri kukurudzira Zimbabwe kuti igadzirise zvinhu munyaya dzezvekodzero dzevanhu nezvimwe kuitira kuti ikwanise kunge ichibvisirwa zvirango izvi.
The deal does, however, acknowledge some economic reforms already achieved and more which are in prospect.
Hurumende yeZimbabwe yazadzisa zvimwe zvezviri kukurudzirwa nehurumende yeAmerica kuti igadzirise pasi peZidera kuitira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vemuhurumende yedu zvibviswe.
Mashoko egurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vatsibusiso moyo pangu achitaura nevatori venhau muHarare. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanoti zvinorwadza kuti Zimbabwe iri kucherechedza zuva remagamba mangwana panguva iyo yakasungwa nezvirango zveAmerica. Ngatinzwei vachitaura pamusoro pezvirango izvi.
Mukurangarira nekuona kwemagamba kana vakagara pasi tichitaura chitiko chakadai, vari kuona America nedzimwe nyika dzinotsigira nyaya yemasanctions dzichiindirira mberi neagenda yadzakanga dzinayo tisati tawana kuzvitonga kuzere 1980. Ndichida kuti mutarise kuti America inogona kutaura kuti maelections haasi kufamba zvakanaka, zvasiri free and fair and so forth, vachitaura zvavanotaura zvakawanda. Asi America yacho iyo iri kukanganwa kuziva kuti zvairi kupanichira Zimbabwe ichiti hatisi kupractisa democracy. Foundation yedemocracy i one man one vote. Isu magamba atiri kurangarira nhasi aya vanhu vakafa, America nedzimwe nyika dzichiramba kuti pakodzero ye one man one vote. Asi nhasi vari kuwedzera kutambura pamhuri yeZimbabwe vachiti pamaita maelections vamwe vanhu vaihoreswa chibage, vamwe vanhu vaizodii, redio dzaizotaura dzakadai dai, zvinhu zvatinoona sekuti ivo vangazoona sezvakakosha asi hazvina kukosha kudarika kufa kwakaita vanakomana nevanasikana veZimbabwe vachifa nekuti America, Britain nedzimwe nyika dzairamba kutipa kodzero ye one man one vote.
Asika va matema danda iwo America panya ezidera yezvirangwe vakaisa zviga zvavari kuti Zimbabwe yakangotedzera izvo zvavanobvisa zvirango. Chi chiri kuita kuti Zimbabwe isangotedzera zviri kudiwa?
Iyo zoyoda kuti paive nezviga zvinotedzerwa zvainoda iyo. Yakaregereiwo kupa Rhodesia vana Smith zviga zvekuti isu tisununguke pasina kufa matutu nematutu evanhu. So kana takatarisa isusu hatisi kuona sekuti America inoda chinjonzi democracy muZimbabwe. Tiri kuona sekuti America inoda kupepetuate kana kuti kusundidzira mberi nyaya yewhite supremacy. Maonero edu kana ari right, zvinoreva kuti kunyangwe kuvaka ukama kwatinenge tichida nedzimwe nyika dzevachena nevana vavo nemhuri dzavo dzinenge dziriko, tinopedzisira tisingachaoni kunaka nekubatsira kwazvo nemhaka yekuti tiri kusafa tichisafiswa nenyika dzinoda kuti tirarame zvadzakatanga kupraktiza izvo makore akawandisa tisati tasununguka, dzikakuridzira chimiro chadzinadzo in terms of economic prosperity munyika dzavo, vachisveta simba, vachitora upfumi hwedu, vachida nahwo kunovaka pfuma dzavo. Idzodzo pfuma idzodzo ndo dzavaakushandisa manje kuti taakupai masanctions, tanga emari dzaredhiyo makadai, maobservers itai akadai, itai akadai. Tarisai ukama hwahuna Mugabe neAmerica. Isu tikati ne new dispensation Mugabe anga ari wrong. Asi kana America ikasagadzirisa chimiro nemafungiro ayo, ikipedzisira yosvika kuti vanhu veAfrica kana kuti vanhu vane mamwe maonero vapedzisire voona sekuti zvinoitwa zvaiitwa naMugabe zviya ndo zvinotoda varungu vacho vese, nemhaka yekuti pawanatsa vanokurova mbama, pawakanganisa mbama imwe chete. Saka kuti tichaona manje kuti chazvinotibetsera chaicho topedzisira tisingachaoni.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Vana veZimbabwe mangwana vari kucherechedza zuva remagamba akafira nyika muhondo yerusununguko. Mutauriri webato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vaJacob Mafume vanoti bato ravo richabatana nevana veZimbabwe mukucherechedza zuva iri kunyanga hazvo nyika isati yanyatsowana kusununguka kwakarwirwa nevana veZimbabwe vakarasikirwa neupenyu hwavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pezuva remagamba.
Zororo remagamba izororo rakakosha. Pakatoka ropa zhinji kuti vazhinji veZimbabwe vange vachigara vari murusununguke vachiita one man one vote, tichigara zvakanaka munyika yedu yechipikirwa. Saka izuva ratinokoshesa, tinokoshesa basa rakaitwa nemagamba kuti tiwane independence. Tinokoshesavo ndio heroesi yekutanga gamba redu redemokrasi Mugeni Tsvangirai rashaika, iro rakazorumbidzwa nenyika yese rashaika. Tinokoshesavo kushanda kwakaitwa nava Tsvangirai vachitiraya kuti vange vari mugwara rekuzadzikisa zvakafira vana vechidiki vakawanda veZimbabwe, kuti ruzhinji rweZimbabwe runge ruchizvitonga, runge ruchigara munyika ichipikirwa zvakanaka.
Tinoonawo kuti iro zororo remagamba iri rakabatanawo nezororo remauto. Munotiwo nemabatirwo ari kuitwa zvinhu kana mabasa nemauto, tichiona zvakaitika musi wa 1 August tichipindawo zvakare munguva yezororo remauto irori.
Tinotarisira kuti mauto munguva yatichange tichitarisa zuva ravo vachazvitarisa, vachazvipenengura, vachazviongorora maitiro avo kuti vaone kuti mauto basa ravo ndere kuchengetedza ruzhinji rweZimbabwe. kana uri uto uchiona uchitendekera futi kumuzvaro womuZimbabwe woziva kuti wakuunza ngozi munyika wakuunza mhepo dzakaipa munyika nyika haibudiriri kana tichiteura ropa rimwe chete nyika inobudirira kana tichichengetedza ropa renyika tichichengetedza zvizvarwa zveZimbabwe tinotarisira kuti mauto achange achikumbira ruregerero pane zvavakaita achange achizvitarisa kuti vange vachidzokera mukubatana nevanhu vange vachidzokera mukudefenda vanhu vange vachidzokera kuita zvinhu zvinovaka musha kwete zvinhu zvinopinza ngozi mumusha ngozi idzodzi ndidzo dzinoita kuti ikonomi yedu isafamba ndidzo dzinoita kuti nyika zvinhu zvatinenge tichitraya zvinge zvichiramba nokuti kunenge kune vamwe vari kuchema misobisiku nesikati nemhosva dzatichakavaparira
imiwo sebato rinopikisa muchabatanawo here nemhemberero dzinenge dzichiitwawo dzichitungamirwa nehurumende
isusu titange tichichema hedu tiri kwakasiyana siyana iko zvino tiri mushishi rokuita mabasa akasiyana siyana kune makoti kesi nezvimwe zvakadaro saka nguva yekuungana inogona kushayikwa asi tichange tichirangarira magamba muhana dzedu tichange tichiongorora mafambiro emauto muhana dzedu tichange tichibatana nenyika pazororo iri kuti tinge tichitarisa mumwoyo medu tichikumbira kuti mazimbabwenzi atarise mumwoyo yavo vange vachikwanisa kubudisa vachinamatira nyika kuti nyika ikomborerwe
mutauriri webato rinopikisa repeople's democratic party kana kuti pdp vajacob mafume vari parunhare muHarare nestudio 7 mutauriri wemutungamiri wemubatanidzwa yemubisi alliance vanelson chamisa vankululeko sivanda vanoti mubatanidzwa wavo vakakwanisa kuendesa mapepa avo kudare reconstitutional court panguva inobvumidzwa nemutemo kwete zviri kutaurwa mapepa nhau zvikuru yehurumende zvekuti vakanonoka kuenda kumatare vachipikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vasivanda vanoti MDC Alliance yakakwidza nyunyuto dzayo kumatare sezvo vaine humbo hwakakwana unoratidza kuti vakabiridzirwa uye mutungamiri wavo vanelson chamisa ndovakakunda musarudzo zvine mutsindo kwete vaemarson munangagwa sezvakataurwa neboka rezimbabwe electoral commission ngatinzwei hurukuro yaitwa namavelas musanganya uye westudio 7 navasivanda pamusoro penyaya iyi
tariti iri kuvhunduka ka kuti kana vakatarisa umbo hwatinawo zvoraidza kutaiwa ka result rakavanajustice chigumba ndere kungofungidzira here vaangotaura zvavanoda saka vakuda kutsvaga zvavanogona kuti nyaya isaende kumatare kuti vaendere mberi vachingodaro zvisiri pamutemo kasi chingwari ndechekuti mapepa takaendesa nguva iripo musi wefriday zviri pachena kuti president mnangagwa vanga variko vaifanirwa kunga vari kubasa nokuti vanoshanda ka tikaendesa mapepa aya kubasa kwavo kwavanoshanda zveadhiresi zvazvinei zvine basa ndezvekuti mapepa apuhwa kumunhu anofanirwa kunga achizouya kukoti kana achiresponda kuafidavit naizvozvo chiri pachena ndechekuti kungotya kuri ngoita zvano asi hazvirevi kuti zvinhu zvese zvinongoitika nekuti ivo vari kutya sei
saka makatarisira kuti nyaya yenyu iyi ichanzwikwa rini uyezve kuti zvingatore nguva yakareba sei
tarisiro yedu ndeyekuti musi wefriday vhiki riri kuuya tichawana maresponses anenge achibva kumarespondens kuburikidza zvikurusa president declared ed munangagwa nezek vachigumba nachief elections officer then tozomirira kuti after that tochimirira date richaiswa within 14 days richibva kumajustices edu vachitaura kuti vachagara pasi rini nyaya yechitongo
tomboti zvinhu hazvina kufamba sezvamuri kufungira chii chinozoitika kumdc alliance
pachirungu vanoti ivo numbers don't like isusu taenda kucourt takabata manumbers tichiti manumbers aya haasi kufamba 4+10 haisi 40x14 naizvozvo manhamba asingagone kunyepa hatifunge kuti tingatadze kubudirira pakutaura nemajustices kuti aiwa ka honai ka 4+4 i14 tofunga kuti tichabudirira hapana tarisiro yekuti taita problem yakanzi hamusikuona here kuti Zano yava kutoshupika nekuti manumbers haasi kunyatsobatika haasi kunyatsobuda zvakanaka tava kutoedza kutsvaga zvimwe zvekuti tingaite sei kuti nyaya iyi isapinde mudariro inyaya yekuti chero Zano chaiyo zvairi kuita nhasi taona kuti Zano yabhiliva yazoona kuti aiwa zvesarudzo yakaitwa nezvakataura navachigumba hazvichikwadi saka vachiita zvavari kuita.
Tichitarisa kuti nhasi ndorangariri zuva ranga tichifanira kugadzwa vamunangagwa, vatsigiri venyu veMDC Alliance vari kuzvitambira sei uyezve vachamisa pari zvino vari kupi vari kuitei?
Aonaika president elekitamisa vamukira kuchechi semagariro avanoita mazuva ese vakaronamata vachinamatira nyika vakazogara pasi vachitarisa kuti nyika iri papi vachitarisa nyaya dzekuti vanovumba government yavo zvakamira sei nokuti munoziva kuti kamunguva shoma vanofanirwa kunge vane government in place inoita run maishi zvenyika tichigadzisa nyaya dzekuti tione kuti nyika inobudirira. Munoziva kuti president Chamisa vakataura nyaya dzavo dzemaspageti road vakataura nyaya dzavo dzemabullet train zvinoda kuti vashande and vari kushanda in advance kumeka sure kuti zvinhu zvavo zvinenge zviri redhi pavanozogadzwa tapedza nyaya dzekukosa.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vankulule kusuvanda vachitaura naMavelous Musanganya weStudio 7 vari muHarare.
Basa redu ndere kukudzai imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7 kanawo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara. Kana paine zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu, kanawo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinodawo kuti muzive kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzeresa ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsamba mbozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona ku studio7@voanews.com. Studio ineka namba 7@voanews.com. Munokwanisa kutitumira WhatsApp kana text message panamba dzinoti 1202-465-0318. Tinodzokorera zvakare namba dzedu idzi 1202-465-0318. Munokwanisawo kutishanyira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinokurudzira kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Zvinotomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 kuti tinzwe zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinokugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki apo patinokurukura nevechidiki vanosimudza mureza nenzira dzakasiyana-siyana. Ini ndini Mike Hove, ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa tiri kudunhu remasvingo apo patiri kukurukura navaGodfrey Kurawone, umwe wechidiki akabudirira musarudzo dzokutsvaga kansela. Ngatiende kwavari kutinzwe zvizere. VaKurawone, ndinokugamuchirai muchirongwa, makadi henyu?
Zvofara, makadi henyu kuna Mike.
Aiwa, tiripo. Right, VaKurawone, regai ndange ndinokutora mukana uyu kuti nditi makorokoto nekubudirira kwamakaita musarudzo dzabva kupfuura idzi.
Aiwa, tinotenda.
Nhasi muchirongwa mukoma, takatarisira kukurukura nezvekampeni yenyu pamaitsvaga rutsigiro, uyezve tobatawo nyaya yekuti sezvo murimi vakabudirira, munhu wese anogara munharaunda yenyu anofanira kutarisira kuti Councillor Kurawone achavaitirei. Totanga panyaya iyoyo yekampeni. Pamaifamba-famba mutsvaga rutsigiro, vanhu vamaitaura navo vanga vane maonero akaita sei nemamiriro ezvinhu mudunhu renyu?
Pataitsvaga rutsigiro masvingo, risponse yatawana kuvagari yaifadza chose. Waitoona kuti vanhu vari kugamuchira kampeni, especially yedu isusu yebva kuMDC Alliance. Waiona nekufara kwavo nokugamuchirai magamuchiro avaita ndoaita kuti uone zvisuwa vanhu vari kufadzwa nekampeni yedu apa kugamuchirwa ndinodaira kuti tagamuchirwa zvaifadza chose nezvainakidza nezvaipa hope.
Handi kunzwa pawaitaura nevanhu waivavimbisa kuti uchavaitirei uyezve nemaondero ako sezvo wakabudirira pasarudzo idzi unofungidzira here kuti uchakwanisa kuitira zvese zvawakavimbisa munhu wese anogara mudunhu rako?
Ishiro yangu kuti zvandakagona kuimbisa vanhu zvese ndenge ndichizvigona, asi ndinodaira kuti muchaona kuti nemamiriro vakaita upfumi hwedu mamiriro akaita ekonomi yedu zvimwe zvichangogumira zvichiva zvirongwa zvichitabva kuimplimendeka nekuti kuda munyika hamuna mari. Asi ishiyo yangu kuti patinotanga iko zvino kusvika patichapedza zvandakaimbisa vagari zvese ndinge ndazvikwanisa, asi ndichazama nepandinogona napo kuti zvandakavaimbisa zvese ndinge ndichikwanisa kuzviita.
Tiudzeiwo mukoma kuti vanhu makavavimbisa kuti muchavaitirei.
Chekutanga ndakaimbisa vagari kuti mvura yavo iri kudhura kubhadhara, isusu patinopinga tagona kuti vanhu vachigona kubhadhara mabhizi asoenya kukwira vagone kubhadhara zvaanokwanisa. Ndakaimbisa vagari kuti aiwa tagona kuti rijusi yekuvharirwa kuvhura kwavanoita tiibudise chirongwa chinonzi payment plan chokuti vanotaurira nekanzero yavo havachavhariri mvura chivanje chiri chikuru chokuitwa nevanhu muguta zvaindo zvinhu zvikuru zvandakaimbisa vanhu izvozvo. Asi ndakaimbisawo zvimwe kuti aiwa munharaunda yedu hamuna chipatara shuda tikanzo inegite chipatara munharaunda yatinogara munharaunda yatinogara hamuna community hall kuti kanzo inge chisawo vhiziti komiti hoo mnawani ya itinogara kani ndo vimbiso zanika pa wakari umu wati mangu.
Right, sezo muri pachirongwa chewe chidiki ndudzeo munyika vechidiki wakawanda varu kuchema chema wachita aiwa hapana chiruku itika munyika chiruku wafadza mabasa hakuna kesha hakuna chiruku wafadza hapana pane zvamakatarisira kuitira vechidiki remdunhu remasvingo here chichavapa mukana kuti vazisimudze upenyu hwavo
zveshuwa rechibicha kuchema kwavo kunogamuchirwa nokuti zviro kwazvo hakuna mabasa hakuna chekubata hakuna chavangaita. Asi ndodaira kuti tine maprojects amwe atanga takaita line up kutitaira tatinge tapinda tigone kuitira vechibika hatigoni kuletiraindarese kumabasa sezvo ndichiona kuti dai mabasa is a national disaster, is a national problem, is a national crisis. Saka isu semakanzuro hatikurama munyika yedu toga tikuraramawo munyika yezimbabwe isina mabasa, asi isuwo ega patinogona napo kutiitawo chimene chiyero icho tinogona kuwana chekubata.
Tipewo mashoko enyu ekupedzisira vakurawo ekupa vagari vemudunhu renyu.
Vagari vemudunhu vange ndoti nguva yamaolegens yakapfuura, nguva yekurowana yakapfuura, nekutyana yakapfuura. Tapedza maelections takuda kunangana nedevelopment, ngatibatanei tivape musha wedu, ngatibatanei tiite zvinhu tichengetedze. Ndomashoko angu kuvagari.
Haiwa vakuraone, tafara zvikuru nekuva nesu pachirongwa chedu chevechidiki. Tinotenda zvikuru nekutikamuchira mukoma.
Tatenda mukoma vai.
Muve nezuva rakanaka.
Tatenda chose.
Haiwa vadiwa vatereri, ndinokutendai nekupinda muchirongwa. Tosangana zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro. Ndini Mike Hove, murara zvakanaka.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iye zvino tomboenda kuna Praxidus Jeremiah westudio 7 kuti tinzwe hurukuro yakaita namufundisi Faith Nyagato vekereke United Methodist Church.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu,
munondipa simba.
Gamchirai muchirongwa chedu chanhasi apo tinokurukura nezvechitendero. Ari kukuchingamidzai ndiprofesesi Jeremiah. Nhasi uno muchirongwa taita rombo rakanaka rekusangana namufundisi Faith Nyagato vekereke reUnited Methodist. Tinokugamuchirai muchirongwa.
Ndoda kutenda Mwari nechechi iyi.
Sei muchiti munofarira kereke iyi?
Kuti ndizoda Mwari nekuzoodzenewa kuti ndisvike pandaari panapa zvakaburikidza nechechi yeUnited Methodist ndinoida. Ndakaenda ndakura ndaane vana vashanu kuenda kuchikoro, ndikaita mudzimai ari kufunda nevana vakaenzana nevana vangu. asinda kwaona kubata kwa mari. Mari hawana age. Kana wada kushanda ni wana kushanda niwe. Mashule mezo ndaka president chikoro changu ndika wadeno 2002. Kila kutenda mari kuti zvakafamba zvakanaka kusvika panguva ino.
Chii chaizvo chinombo kusindisai pakutenda kwenyu?
Chinhu chinondisimbisa pakutenda kwangu. Kune verse 3 rinobva kuna Proverbs chapter 3 verse 4 and 5. Ndinoida muchirungu inoti trust in the Lord and lean not on your own understanding, but acknowledge him. In his ways he will make it through. Iyoyo ndo inoinda muzasi mehupenyu hwangu kuti haugone kurarama uchiwimba nezvaunoziva iwewe. Tine zvinhu zvakawanda zvatinoziva, zvatinogona, zvatinoita. But mukurarama munyika, kunyanya munyika dzekunze kudai, unoda kuimba naJehovha. Ndiye chete anokusimudza and ndiye anokugonera. Ndiye chete anoziva remangwana rako. Ukawimba nemari, pane painoguma. Ukawimba nedzidzo, ndane PhD, but haina zvainobatsira kana ndisingawimbi naJehovha. So tira kutenda Mwari kuti muzvese zvandinoita, ndinoziva kuti kuimba naJehovha ndonhoo yangu. Muzvese zvatichabata zviri munyika ino. Tira kutenda Mwari. Ngaindipedzisire nekunamata kuti Mwari vatibatsire kuti patinoimba naJehovha muzvese zvatinoita. Pane ari kutiona, pane ari kufamba nesu. Iyeyo ukawimba naye, anofamba newe kusvika paakakuimbisa. Pane apo Mwari paakagadzira munhu kuti apa ndopaunosvika. Kuti haungopasvika wega, unosvika nekuti wawimba.
Chitipenderai nemunamata.
Ndoda kutenda imwari nekunaka kwenyasha dzenyu. Ndoda kutenda inekubata kwenyu muupenyu hwevanhu. Kunyanya muupenyu hwevana sikana vakanga vasichinhu nezuro asi makatiita tivo vanhu. Tinokutendai Mwari shoko renyu rochitiwimba naJehovha muzvinhu zvese. Tibatsirei Mwari kuimba naJehovha. Kuimba nemi patinosimudza vana, patinoshanda, patinoenda kumabasa, patinogara muhama dzedu, patinosangana nezvinorema. Nepese patinosangana nezvinhu zvatisingagoni kuturikira, tibatsirei kuzowimba nemi, nekuti mimi ndimi nhoo yedu, ndimi dombo redu, ndimi patakawezwa. Ataura kuna Jeremiah kuti ndakakonzera vanhu kuti vabude munyika yavaiveri vachienda kuBhabhironi, chikonzero makanga mine plani. Tinonamata masikati anaya. Makakonzera Mwari kuti tibve munyika yekwedu kuti tiuye kunyika yeAmerica nedzimwe nzvimbo kwatinogara. Imi motaura mushoko renyu kuti namatirai nzvimbo kwamugere kuti painokomborerwa nemi mugokomborerwawo. Tinonamata Mwari munzvimbo dzinogara vana venyu kwatakagara sevatorwa, komborerai nzvimbo idzodzo. Tinonamata zvekwatakabva, imimi munoziva, munosvika vanhu muchiisa maboundaries kuti tigaremo. Makatiita vana veZimbabwe, tinokutendai kutiita wemo. Tibatsirai nyika yekwedu, muikomborere nekuizarurira zvakanaka zvamakaigadzirira. Tinayo nhoroondo, tinayo upfumi hwamakagadzira munyika yedu. Tinonamata kuti husimudzwe nemi. Tinonamatira muzvikoro, tinonamatira hutano, tinonamatira mabasa ese maministries ese muZimbabwe. Kana dzimwe nyika dzakasimudzwa, muri Mwari wasina favor nevamwe vanhu, munotida zvakaenzana. Tinonamata Mwari tikomborerei serudzi. Mugosimudza vana vedu, mugosimudza vatungamiri vedu, mugosimudza zvamakadyara. Tinozvidziva kuti Zimbabwe ndiro godzero renyika yeAfrica kusimudzwa zvikuru. Tinonamata panguva ino kuti zvamakadyara izvozvo zvive sechivimbiso sekuda kwenyu. Mazviita Baba kutipa mukana uno wekuti nditaure nenyika yekwandakabva, mugotikomborera tiri munyika dzino kwatiri. Makati mune plani Baba, gare gare todzokera kunyika yekwedu, tibatsire kuti tigova vakomborero. Makazviita Mwari kutiita vana Josepha panguva ino, asi tichadzokera kunyika yekwedu taane zvizhinji zvamakatigadzirira. Tanamata tichikutendai kuti muri Mwari vanonzwa minamato, muri Mwari vanorangarira. Tirangarirewo senyika Baba, tirangarirewo sevana venyu, tirangarirei Baba muzvese zvatinogona kutiitira muupenyu. Zita renyu Jesu rikudzwe. Kana imimi masimudza Zimbabwe semasimudzira makaita dzimwe nyika, zita renyu rinokudzwa. Tanamata Jesu tichikutendai kuti mupiwe mbiri kubva panguva ino nekusingaperi. Amen.
Mange makateerera kuchirongwa apo tinokurukura nezvechitendero. Kuva dzedu ndodzadyana. Chiregai timirire pano panhasi. Ave kukuonekai ndiPraxides Jeremiah.
Tinotenda Praxides. Kambo katinoshandisa muchirongwa ichi Jesu isimba rango kanobva kuchikwata Christlike Choir. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Guru kutara zvokwidzana nedzimwe nyika vasibusisa mweya vanoti hurumende yeZimbabwe yazadzisa zvimwezvo zviri kukurudzirwa nehurumende yeAmerica kuti ibvise zvirango. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gifts Dube.